mumwe mugari wemuHarare, Mosare Anasvare Wanashe, vanoti kunyange zvazvo vakaongororwa, vanoti nguva zhinji zvinonetsa kungoti munhu anoongororwa pasina paanonzwa panorwadza, izvo zvinozoita kuti vanhu vaongororwe kana paita zviratidzo zvekuti pangangove negomarara remazamu.
Munhu kana usati wanzwa miri wako kuti uri kunzwa chakati panorwadza, kazhinji haumbonotetswi. Saka gomarara chirwere chinofamba nemiri wako wakavarairwa.
Mosvare Zvare Wanashe vanotiwo kushomeka kwenzvimbo dzinoongorora gomarara munyika kunoitawo kuti veruzhinji vatadze kunoongororwa nguva nenguva zvirwere zvakadai segomarara repazamu.
Saka nenyaya yekuda kwekuti munhu nekuoma kuri kuita upenyu, mafacilities ekutesa zvegomarara haasati amo macenters edu ezveutano munyika yese. Tine macenter mashoma shoma, handizoti mangani muZimbabwe. Saka vanhu vakadzi havasi kuwana mukana yekuti vanoteswa nekuti havana maresources, mari dzekufambisa zvese izvozvo. Niko kunogara waenda unenge uchizvinida. Nenyaya yekuti mafacilities acho haasati anyanyoparara nenyika yese, unoona kuti vanhukadzi vazhinji havasi kunotestwa. Ndo zvinozokonzera njodzi yekuti kazhinji pachinobatwa kunzi unacho chinenge chatova kumastage ekumusoro 3-4 ekuti munhu unenge usachakwanisa kuita sei kuwana rubatsiro kubva kunana chiremba.
Kunyange zvazvo gomarara repazamu richinyanyouraya vanhukadzi, vanhurume vanobatwawo negomarara iri. Mumwe murume vaJoseph Murwira vatiwo kunyange hazvo vachiziva kukosha kwekuongororwa gomarara rezamu, vati vanhurume vazhinji vanozvitora sezvinhu zvedambe. Vamurwira vatsigirawo pfungwa dzamuzvare zvare Wanashe kuti kushomeka kwenzvimbo dzinoongorora gomarara ndozvezvimwewo zvinoshayisa varume vazhinji shungu.
Kazhinji vanhu vavarume tinotarisira pasi, tinongoti ndezvemadzimai, uyezve distance yatogora kugara nekunoteswa kwacho ndoimwe yezvinhu zvinoita kuti tikwanise kurega kunotariswa gomarara rezamu.
Mumwe mugari wokumusha wemukobha muguta reGweru, amai Musa Shumba, vanotiwo kunyange hazvo gomarara repazamu riri kuuraya vanhu vakawanda kunyanya vanhukadzi, vatiwo ruzivo rwechirwere ichi ruchiri rushoma. Amai Shumba vati shuviro yavo ndeyekuti dai gomarara remazamu rarapwa pachena.
Nehangu breast cancer handina zvakawanda zvandoziva bairi, asi ndinongoziva kuti chirwere chiriko chinouraya, chiri kuuraya vakadzi vakawanda mazuvano. Saka ndangafarirawo hangu kuti government ite awareness, vanhu vawanewo ruzivo nezvechirwere ichi, plus vanhu vakwanisewo kurapwa mahara sezvinongoitwawo HIV, kuti vanhu vanonge vachiendawo vachinotestiwa vachirapiwa mahara, because ndinoziva kuti chirwere chinodhura zvisingaiti kurapiwa kwacho. Saka ndikafara chose kuti vanhu vadzidzisiwe nezvayo, plus vawanewo rubatsiro nekurapiwa mahara kuzvipatara.
Vachitaura neStudio 7 paRunare, mukuru weCancer Association of Zimbabwe Majunia Mafu vabvuma kuti kumamisha hakuna nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vaongororwe gomarara repazamu, asi vakakurudzira kuti vanhu vaende kuzvipatara zvinenge zviri pedyo navo. Vatiwo muzvirongwa zvavo vachange voita dzidziso kumamisha nezvenyaya yegomarara.
Vari kumamisha ndoo pane magetsi acho. Basi tinokurudzira kuti vaende kumanyere clinic avo. And I think with the going forward, maybe information inofanira kuitwa disseminated also outside Harare.
Amai Mavhu vati muHarare vanhu churu nemazana matanhatu vakaongororwa gomarara rezamu mwedzi wagumi guru, zvichienzaniswa nevanhu churu nemazana mashanu vakaongororwa nguva imwe chete gore rapera. Sangano reCancer Registry rinoti muna 2014 gomarara repazamu ranga riri gomarara rechitatu mumagomarara akanyanyobata vanhu, uye zvikamu zvinomwe kubva muzana zvakabatwa negomarara iri mugore rimwero. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.